A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, June the 1st, 2017. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at fears of an escalation of violence being expressed by women as the country gears up for next year's presidential elections. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But women, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Linga kohla olesine kulapho ke esidibana esiphatha indaba zabesifazane, indaba zabo mama. Sithi asihluzeni bo mama. Don't forget to like our Facebook pages on VOA Shona, VOA Ndebele and VOA Studio 7 as we are now live streaming on Facebook. Join the conversation right now.
And as you know, we are also live streaming on the internet, so you can go right now to www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voandebele.com and join in the conversation.
Madzimai ano fanwa kuti vafunduke nekuti nae mhirizhonga inyaya tinoziva kuti nyaya inoitika nguva zhinji. Nekuti hurumende yava Mugabe iri kutonga pazuva ranhasi inoziva chete kuti nzira imwe chete yainokwanisa kuti ihwine musarudzo dzegore rinouya ndokunge iri kutyisidzira nekurova vanhu nekuvambunyikidza pakodzero dzavo. Madzimai vanhu vanoonekwa vari vanhu vanosangana zvakanyanya nemhirizhonga kwakuti vanhu vatinga.
Umbiko wetu uhlose ukuthi ngobumongameli njalo enguye umkhokheli webandla elibusayo elezanu PF elo mkhankaso lo umthatha ukuthi ahambe ayohlangana labasakulayo. Sithi thina njengeZPT sicela ukuthi athathe leli thuba ukuthi akhulume labasakhulayo bebandla lakhe ukuthi babone ububi bodlakela ikakhulu sikhangelane lokhetho lomnyaka ozayo. Njalo sibona ukuthi lithuba elihle ngoba uhlangana labasakhulayo. Abasakhulayo yibo esibabona kakhulu bephatheka kudlakela lwezombuso welizwe. So sicela ukuthi umongameli aphume acace nobubi bodlakela lwezombusazwe sisiya phambili sikhangelane lokhetho ku-2018. Nxa sikhangela obekusenzakala kuma-by elections edluleyo kusukela ngo-2015 kusiya kulo nyaka, ngikholwa liyakwazi ukuthi kufike i-by election njalo esiyikhangeleleyo kuthundura. Nxa sikhangela obekusenzakala khonapho lokunye nje okwenzakala endaweni ezi that is lawo umcabango ukucabangela ukuthi ingxenye udlakela lingakhula ngesikhathi sesiyafika kukhetho. Yikho sikubone kuqakathekile njengeZ_PT ukuthi sithi thina umongameli welizwe sikhangelele kuye ukuthi aye ukuthi sikhangelele ukhetho olunjani. Lokhu sikukhangelela ukuthi kume kucace embikweni wakhe azawethula.
Ngumbono omuhle kakhulu ngoba sonke siyazi ukuthi ukhetho elizweni laseZimbabwe lulobudlwangudlwangu, utshaya kwabantu, ukutshiswa kwemizi, ukubulawa kwabantu. And sikhuluma kunjenje izani isiqalile manje umsebenzi wabo uhamba behlukuluza abantu, betshisa imizi yabantu. Kodwa kayikho enye indlela yokuthi sikhiphe uhulumende ngoba kamboni ukuthi singaba namandla ukuthi siyechitha elinye igazi sezithatha izikhali ngoba singaze sithathe izikhali sichithe igazi noma sokubomvu sokumnyama kuzakuzamele sibuyele etafuleni siyegumisane umlota sixoxisane sidinga izindlela. So singachithelana igazi thina sikwazi ukuthi kumele hlalisane phansi sikhulumisane. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi izizalwane zaseZimbabwe kumele zivuse umhlonga zitshengise uhulumende wamasela wezani ukuthi hhayi sebekhathele abasafuni ukumva. Okwakhathesi njengezizalwane zaseZimbabwe siphakathi kwedubo. Abantu abethu beqeduke esikolo kwabafundi esibhedlela sezisifa. Isikolo akusafunda akusela mali ezindlini akudliwa. Nxa njengezizalwane zaseZimbabwe sibona kuqakathekile ukuthi sidubeke izanu yenza umathanda phezu kwethu. Hayi asihlaleni ezindlini siyekele ukuyavuta. Njalo siyekele nokukhankasela ukuthi afake imigoqo ezakwenza uphetho lolu ungaze waba nomuntu oyesabayo. Ngoba lokhu ukuthi saleke sikhale ukuthi izani yenza lokhu, izani yenza lokhu, yikho abakwenzayo. Kodwa thina sibaningi ukwedlula bona. Kanti sizakwesaba kuze kwenindi wasesifa, sesifile njengoba kunjenje. So mina ngiyakhuthaza izalwane zaseZimbabwe ukuthi yebona ye, ingani thina emaNdebeleni basibulala nge-ground. Kodwa lokhu izani yangenayo kayikaziwini kobulawayo. Noma ukuthi khathesi bangenile ngokuthi kazange sikhambe ukuphedelwa khona. Kabakazi. Siyasibatshengisela ukuthi hayi bo lanxana sibulala nge-ground asifuni ukuthi silisibuse. Kungeka sikwanise ukwenza emaNdebeleni yonke, iZimbabwe yonke sakwanisa ukuyenza. Ngoba nxa sosiyekhethela phana uyabuyedwa. Njalo asimele sivumele ukuthi izani sihlukuliwe. Ngoba amasoja lamapholisa lama-CIO laba abasitayayo ngabantu abahola imali yethu, ngoba bahola imali yethu ye-tax, izisebenzi zethu.
Sese madzimai tiri kuona kuti 2018 ichange ine mhirizhonga yakatoipa nokuti pane hondo yakasimba pakuti vari kuona kuti hurumende iripo ingangogona kutsvedza. Saka semadzimai tinoafektwa nokuti vana vedu ndovanotorwa vachiendeswa kunoshandiswa, vana baba isu vana mai tistate nedambudziko rakawanda mukati mekurarama. Saka tine titozvityira izvezvi nokuti mukugarisana chaiko takutoona kuti kugara kwatichiita tisati tava muelection zvakutochinja nokuti vavakidzani vetetinavo tetiri opposition neruling. Saka une wava kutoona kuti zvakutosiyana nenyaya dzekuti mataurirwo ari kuitwa kumapato ane achitaurika kusei.
Isusu hatikonzeri mhirizhonga semaovetreni kana mafreedom fighters, hatikonzeri mhirizhonga. Takatarisana nemaelection egore rinouya, tinotarisira kubudirira kwakanaka kuti vanhu vachavhota murunyararo pasina anorwisana kana kuudza vana vedu kuti vandopota vachirwisana nevanhu kana kukuvadza vanhu kana kuuraya vanhu. Zvinokonzera kuzoti vana vedu vanogona kukuvadzwa vari ivo. Saka tinotarisira runyararo kuti vana vedu vabudirire pamaelection awa tese pamwe chete takamiririra pati yangu yezano.
Isu semadzimai tinotya chaizvo nyaya yekuti kana vana vakanotrenwa kuboda gesi ne-2018 yosvika iyi, zvokwadi ngozi haivingiwa kutuma inovinga isusu ichidzoka mudzimuri. Tichaona kuti isusu semadzimai tinosangana nokurepewa kwevana, tisuzve tichazara utachiona hweHIV ndedzi nokuti panoita zvemhirizhonga panosangana kubhinyiwa, kuzvariwa vana vasingadiwi. Zvinoita kuti isusu semadzimai tozopepa zvevana vaya, tozochengeta zvevana vaya, rongosara redambudziko ratiri. Tinowanikwa zvetichisara tiri muuchirikadzi, uye munyika mune mhirizhonga, mhirizhonga inenyaya kubata madzimai nokuti nguva zhinji madzimai ndiwo anenge ane mhuri.
Today on the Women's Roundtable, we are looking at fears of an escalation of violence being expressed by women as the country gears up for next year's presidential elections. What are your views on the issue?
And Mav, a report recently published by the Afrobarometer also focused an escalation of violence with many people, especially women, saying they are now afraid to participate in politics due to fearing violence as the elections get nearer and nearer.
Yes, PJ, and earlier on this week, women in Mashingo predicted violence in next year's polls, speaking during a focus group discussion held by Heal Zimbabwe Trust. Women said they feared they would be targeted in next year's elections amid reports of a resurgence of intimidation in the rural areas and reintroduction of allegedly border gezi camp at Mushagashe Training Center, PJ.
Mm-hmm. And however, war veterans and ZANU-PF members who attended the same meeting rejected the fear, saying their party will not employ violence next year.
Let's now take a look at what the director of Zimbabwe Peace Project, Justina Mukoko, had to say about violence when she visited here in Washington, D.C. earlier on.
The video.
Anyway, let's go back to you, PJ.
Siyalamukela uhlelo lwethu lwalamhlanje uhlelo asihluzeni bomama lapho esihluza khona izandluphe izangikhathaze ezibhekane labo mama ikakhulu ngalomnyaka sokusele umnyaka owodwa ukuthi siye kukhetho lamhlanje siphatha udaba lo dlakela oluqondiswe kwabesifazane kumbe ngithi oluqondiswe kwamaba mabandla aphikisayo eZimbabwe kodwa ke abesifazane abaningi enkundleni eziningi emhlanganweni eminingi bathi bona balokwesabela ukuthi udlakela lolu luzaqonga lonyaka ukwedlula iminyaka yonke ngoba abesifazane sebeveze isifiso esikhulu sokuthi labo bafuna ukuphatheka kukhetho lwalonyaka ukuthi bengasaleli emuva labo baphatheke ngokuvota ngokubhalisa sebeqalisile imkankaso eminingi nengi eyabo she vote her vote okuninginingi bekhuthazana njengabamabandla ehlukeneyo kodwa bemanyana kungqondo yinye umnqondo munye ukuthi abesifazane kumele sizivukele siye vota siye bhalisa siqale ngokuyabhalisa ukuvota kuqhakathekile kakhulu ukuthi lathi sizwakale ilizwi lethu ngokuvota ngokuyabhalisa ukuvota
PJ nasi muchirongwa chedu mune avo vachiri kungopinda pano pa women's round table tiri kutarisa nyaya yekutya kuri kunzi kuri kuitwa nemadzimai kupinda mune zvematongerwo enyika panguva apo nyika yakatarisana nesarudzo muna 2018 tiri kuona kuti izvi zviri kuuyawo panguva apo pakaitwa ongororo nesangano reAfro Barometer ichishanda nesangano reMass Public Opinion Institute kana kuti MPOI yemuZimbabwe iri kuratidza kuti vanhu vemunyika vanoda sarudzo dzakachena asi vari kutya mhirizhonga yezvematongerwo enyika tiri kuona kuti madzimai ndiwo ari kutaurazve kuti zvechokwadi vari kutya nyaya iyoyi yemhirizhonga saka ndo zvimwe zvatichange tiri kukurukura ipo pano nhasi tombonzwa kubva kune vamwe baba vatitumira meseji paWhatsApp pedu vachitaura kuti aiwa chokwadi madzimai ngavatye nekuti zviri kuitika zvinonetsa
Madzimai anofanirwa kuti vavhunduke nekuti dai mhirizhonga inyaya yatinoziva kuti nyaya inoitika nguva zhinji nekuti hurumende yavamugabe iri kutonga pazuva ranhasi inoziva chete kuti nzira imwe chete yainokwanisa kuti ihwine musarudzo dzegore rinouya ndokunge iri kutyisidzira nekurova vanhu nekuvambunyikidza pakodzero dzavo madzimai vanhu vanoonekwa vari vanhu vanosangana zvakanyanya nemhirizhonga kuti vanhu vatingati vari pachena kana kuti vari pamhene kuti mhirizhonga kana dzichiitika ndo vanhu vatinogona kuti muchirungu vari vulnerable ende zvakare vanhu vanotagetwa nekuti mafungiro avo kana vafunga kudecida chavanenge vadecida vanenge vadecida so zvishuwa vari kutya nekuti some of them vari mupolitics vakanga variko before vakasangana nemhirizhonga dzakadai vakaona zvisingafanirwa kuonekwa nemaziso zvekuti they are being traumatized even today saka vane kodzero yekutya nekuti vanofunga kuti zvakamboitika zvinoitika zvakare Saka zvisineiwo tinoti kuna vamugabe gore rinouya ngarirege kuva gore remhirizhonga vamugabe nekuti kana uchipfimba musikana kana asingachakude haachakude haumanikidzwe kuti akude nhai vamugabe babawe chiregedzai vana gore ramangwana ratiri kupinda toda sarudzo dziri pamutemo sarudzo dzakachena dzisina kutyisidzirana
Tanzwapo kuna vamwe baba vatumira message pa Facebook page yedu uyezve nepa WhatsApp vachitovada kupinda muchirongwa saka tinokutenda vachitaura ivo kuti chokwadi madzimai vangagone kutyira nekuti zvakamboitsika mushure umu ndo zvavari kutyika kuti vangasangane nazvo. Tirikunzwa PJ kuti tine munyarikani wedu wekutanga Stability wamakadi yenyu veHeal Zimbabwe Trust. Hello.
Tsipeni makadi womakadi murese. Hello.
Aiwa tinokuchingamidza ipano pachirongwa chedu. Tinonzwa kuti imi mune zvirongwa zvamuri kuita. Zvirongwa zvipi izvi? Nekuti tatiri kutaura nechimwe chamanga makaita kumasvingo tiitsanangurewo nyanya muchishanda nemadzimai panyaya idzodzi dzemirizhonga.
Okay, tinotenda. Isusu yu Zimbabwe Trust chikushanda nemapoka emadzimai akazvimirira ega ayagara ari mazvikwata zvemadzimai anobva kuzaka kubhikita nekugutu agara achizviitira zvinhu pachizvavo semukando kutamba maraundzi kusakurirana kuita maprojects pachizvavo. Saka takaona madzimai aya tikavatsvaga tikavatrenawo kuti vakwanise kuendera pamberi nekukurudzira nyaya dzekubudirana pachena dzatinoti dzesocial accountability nenyaya dzedemocracy negovernance. After tava madzimai aya ari kufamba achikurudzira vamwe vavo kuti vawanike vachinopindawo munyaya dzezvematongerwo enyika vachitora maposition epamusoro vachikurudzirawo mamwe madzimai kuti avhote vachirongawo musangano yekusangana nemaleaders avo vanowanikwa vakavhotera pamwe macouncillors maMPs matraditional leaders vanoona nezvekanzuru vachitaurirana kuti zviri kunetsa munzvimbo dzavo zvii yatinoti mainterface meetings ekuti vataurirane kuti zvii zvibudiriro inoda kuitwa muarea and nezvii zvimwe zvaiitwa nevatungamiriri izvezvi zvavanga vakapromisa pamaelections a2013. So mamwe matambudziko ari kusangana nemadzimai ndeyekuti mapato emadzimai atiri kushanda nawo ndeyevanhu vanobva kumapolitical parties akasiyana machechi akasiyana mucommunity asi pavanongotanga kuda kubvunza rudza vatungamiriri panyaya dzezvinhu zvavakavimbisa kuita munzvimbo zvine chekuita nebudiriro zvinhu zvacho zvinobva zvanzi programu yamuri kuita ine chekuita nezvematongerwo enyika. So papurogiramu yavari kuita izvezvi yekukurudzira madzimai kunoregista kuvhota nekuparticipata maelections vari kusanganawo nemachallenges ekuti matoneka kushungurudzwa kudhara like around nyaya yeBVR upa madzimai ari kutoudzwa kuti mungaenda unovhota chaona kuti muri kunovhotera pati but isusu seyu tinobva tichingo ramba chivakurudzira kuti vakwanise kuramba vachingoenderera mberi nekukurudzira vamwe vavo kuti vakwanise kushinga nekuudzwa kuti zvimwe zvacho zvinenge zviri zvekunyepa but nyaya dzekutyisidzirwa kwevanhu dziriko.
Momboti nechirungu de kune avo vasinganzwe rurimi rwamai. Tell us about this program that you're having because we understand that women from Masvingo actually came forward from different parties discussing their fears and some of them were saying, okay, we live together as neighbors, but as the elections draw near, they are now fearing each other because one might be MDCT, the other one ZANU-PF. But, you know, as the elections now come to a close, you know, near, people start, you know, displaying their or taking out their clothes. They're fearing violence. Tell us a little bit about that. What programs do you have?
Okay, Youth Zimbabwe Trust is carrying out a community accountability program in Masvingo, working with women from Zaka, Bikita, and Gutu. These women are already established safe spaces for women from diverse political and socioeconomic backgrounds, working together to build peace and demand social accountability from duty bearers. The women have received training from Youth Zimbabwe in governance, good governance, democracy, and social accountability, and also how to mainstream peace building. The women have carried out several community engagement initiatives that include community interface meetings and also door-to-door campaigns, raising awareness on the need to promote peace and mainstream gender issues and also encourage other women to go out and vote. And last week, these women engaged in door-to-door activities where they've been engaging other fellow women in their safe spaces, the home area, just raising pertinent human rights issues, and also encouraging them to go out and register to vote. Mm-hmm. But some of the issues that the women have raised is the issue of intimidation from political party activists, and also limited opportunities to interact with duty bearers. As you know, most of the political arena is dominated by male. Mm.
Okay, please hold on, stay on the line, PJ.
Yeah. We are khuluma isiNdebele na.
No, I can't.
I want to leave you a little stable. I would have thought you would have been a little bit more. I won't say none. Ustabile de walapo ube kuluma ngwenhlanganiso eye Heal Zimbabwe. Ubulapo ube kasisa ngohlelo abalusunguleyo ema ngwene we pikita lago kutu. Ema shingu.
Ema shingu.
Mm-hmm. Ye, ema shingu. Alapo ge abasebe butanise ababutanisa kona umama ukuthi bazi ngete bangetane. Bangcedisane lapho behlelwe ludubo lohlakela kulungaba ngelwezombusazwe lungaba ngolwasemizini khona lapho abahlala khona. Yikho-ke ubechasisa ukuthi nanana kuba lodubo lapha lalaphaya ikakhulu, kodwa-ke sizimisele ukuthi sikhuthazane njengabomama ukuthi lathi ilizwi lethu lizwakale.
Tombodzoka kwamuri Miss Dewa, kuti pane zvimwe zvamuri kunzwa here zviri kubva kune madzimai nyanya panyaya iyoyi yekushungurudzwa nemhirizhonga vakatarisana nesarudzo dzegorenoya?
Okay, mukatarisa, I think challenge rinonyosangana nemadzimai inyaya yekushungurudzwa kwakaitwa vamwe vavo kudzara kubvira na 2000, 2001, 2005, 2008, 2013, even up until now. Vanarungoramba chingorekodha makeses ekushungurudzwa kwekushungurudzwa kwemadzimai. Seizvozvi zvipane nyaya yekugoverwa kwechikafu. Mukatarisa kazhinji madzimai ndiwo anonyanya kutambudzika nenyaya yekuti vopa mhuri chii chekudya. So mukatarisa magoverwo akaitwa chikafu nematraditional leaders madzise nemasabhuku, vanhu vari kupiwa chikafu zvichienderana nekuti uri kubva kupolitical party ipi. So at the end madzimai anopedzisira akuchuza kugara mudzimba dzavo nekuti vanenge vachiziva kuti vakasapota party inenge isingafarirwo nevari kupa chikafu vanozopedzisira vakunyimwa chikafu. Ndofunga mukatarisa zvakare pane violence dzichingorekodwa 2 weeks dzese dzadarika dzevanhu vezano vachirovana pachezvavo, dzevanhu vezano vachirovana nevanhu veMDC. Zvinhu zvakadaro zvinoita kuti vakadzi futi varambe vakunzwa kutya kupinda munyaya dzematongerwo enyika. Ende tikatarisa violence futi haingouya pakukuvadzana nekurovana. Mm-hmm. Inouya futi psychologically, emotionally, kungotyisidzirwa kwevanhu yatinoti harassment neintimidation. Inoita kuti munhu asatombode kana kubuda kuenda kumarali kana kuenda kunovhota. Mm-hmm. But tikatarisa futi vakadzi vanoparticipata kuita macouncillors, maMPs vashoma nenyaya yekutyisidzirwa. So isu seyouth Zimbabwe tikuramba tichingodzokera macommunities tichiengeja vacho vari involved nenyaya dzeviolence, matraditional leaders, mayouth nemapolitical party leaders kuti vawanikwe vachida kupromota nyaya yerunyararo. Like izvozvi pane kampeni yatiri kuzana, national peace campaign yedu, yekukurudzira vanhu vese vari involved nenyaya dzemaelections kuti vavhote, vakampeni nekunoregister murunyararo.
Aiwa, tazvinzwa chokwadi zvamuri kuita. Mombo bata makadaro, tine mumwe munyarikana apinda pachirongwa. Nhare dzavo dzinoti netsei, saka ndafara chaizvo takwanisa kuvawana. Amai Honorable Mativenga, nditi PJ, you can take her.
Siyakwamukela nkosikazi kuhlelo lwetu.
Niyabonga, sanibonani balaleli.
Lokho esilalo udaba lolu olodlakela oluqondiswe kwabesifazane labo abasebesiba lezifiso zokuthi bangene kwezombusazwe, kungaba ukuncintisa, kungaba ukuyabhalisa. Bathi bona emihlanganweni enziwayo ezindaweni ezehlukeneyo kukhanya lokhe luvela udaba lolu olokuthi abesifazane bayesaba kungenxa yodlakela oluke lwaqondisa kulabo abazame ukuncintisa kuqala ngaphambilini. Kuyokuthi lolu khetho lokhe belukhobe lokwesaba ukuthi kungaba lodlakela oluqondiswe kibo. Lina-ke likubona njani nkosikazi?
Ngivumelana ngakho konke, ngazo zonke izi ama problems ahlangana labo mama uma ngifuna ukungena kwezombusazwe noma even ngifuna ukuphongusekela nje ukuthi mina uthando lami ngolokuthi sekele iphathe njenge ngoba civili politics zethu lapha kweZimbabwe zivele nxa ngakhuluma ibala lokuthi politics umba ngazi vele elinye lakhona elimele lilandele lithi lona kulodlakela nxa kusenza okumbangazi mina isiteviso sami sokuqala ngesokuthi ngabe siyabenzi ama-political party leaders wonke wonke nje laba ababusayo nalaba abakhankasayo ukuthi khona aba-opposayo ukuthi sibe sikhuluma sikhuthaza ama-supporters ethu ukuthi sikhankase ngokuthula kodwa hhayi asiyizwa leyo message directly coming from ikakhulu ibandla leZANU-PF.
Ye. So kwenziweni ke nkosikazi ukuze zifezeke izifiso zenu lezi elizikhankaselayo ngoba phela kukhanya ngani kusemqansweni.
Kusemqansweni kakhulu esingakukhuthaza bomama ukuthi khona uduwo esikhangelane lalo kumele lukhangelane nabomama ikakhulu. So kutho ukuthi uduwo lolu ukuthi silungise ilizwe lethu. Uduwo umele ukuthi imbokodo omama basibone babone ukuthi sibasebenza kuhlale. Kodwa mina lami ngifuna ukuthi ngithi siyawababaza amabandla esingathi ngama-civil society organizations abazimele bodwa abakhuluma ikakhulu ngendaba zodlakela njalo babe lakho ukuveza ukuthi iparty le ichaye abantu bethi leyana ngoba singathi ngisingiziyo i-name and shame but lokho sekhe sikwazi ukuthi laba abanye nqaba ngabona ukuthi izinto sezibabhedela bagijima baqalise ngokutshaya abantu but kuyadanisa kakhulu ukuthi sibe labomama be-exclude i-politics of exclusion ngoba naso kunjalo omama siyabaleka ngoba sikhangele imuli njalo ukuthi nxa mina ngiyehlekelwa ingozi abantu abami sebesala bodwa abantu abasebesala bengela muntu obalimukayo so siyabe sicela sicolisisa kulaba abangena kwezombangazi ukuthi abantu abalwela impi yenkululeko balwela khona vele ukuthi sibe lokukhululeka sikhetha esikufunayo sihlezi kwelakithi kungela dlakela udlakela ngabe lwahamba kudala ngamakhiwa kodwa kukhanya ngazathi imikhuba yamakhiwa ababeyenza ekusitshaya lokusibopha thina esangena embusweni sivele empini lathi sesikwenza khonokho it's very regrettable akulunganga.
Yeah. Might have to switch to English, Mav.
Maybe Honorable Mrs. Matilenga, if you should just give us in brief, what is your party doing to educate women on their rights, especially when it comes to violence? And, you know, because we are likely to see voter apathy as women fear for their lives. What are you educating them to do?
We are simply talking to our members about a non-violent process, but we know very well that our members are normally on the receiving end. Mm-hmm. However, we emphasize that we would like a peaceful, fair, free and election. And one of the preconditions to have that kind of an election is that people be allowed to freely campaign for parties of their choices without being coerced, without being forced by anyone, being violated by anyone if they try to exercise their rights.
Mm-hmm.
As you know, our politics in Zimbabwe has always been associated with violence. And mm-hmm. it's a regrettable situation. But we, as players, just continue to ask our members, to call on our members to be brave, to be strong, and also we continue to be very supportive of those organizations that are prepared to monitor
mm-hmm.
violence, name and shame, and even publish incidents of violence, including names and places where this would have happened.
Mm-hmm.
We also urge our members to report these matters to the police in as much detail as possible if anything would have happened to them in terms of violence.
Mm. Aiwa, tinotenda mai mativenga, mai mati muramba makabata makadaro, tininge tukunzgo, tina honorable Tabitha Khumalo. Tokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu.
Ndinotenda.
Ehe, manzwa wapo, vamwe vari kutaura, tukunzgo, kuti madzimai vari kuti vari kutya, tichitarisa nyaya yesarudzo dza 2018 kuti kuchange kuine mhirizhonga. Imi seMDCT zvizva muri kuita kuedza kuti dzidzisa vadzimai kodzero dzavo uyezve kuti vasazowanikwe vachiregedza ivo kuenda kunonyoresa kuvhota neiko kuvhota kwacho vachitya mhirizhonga.
Isusu sebato reMDC rotungamirwa nababa Tsvangirai. Tagara isusu we are on record kuti nyaya yemhirizhonga hatidi.
Mm-hmm.
Nemhaka yokuti mhirizhonga haivaki musha.
Mm-hmm.
Vatevedzeri vedu vanozviziva izvozvo. Pari zvino ndichitaura kudai, maprovinces ese muno muZimbabwe, vatungamiriri vedu vari muground.
Mm-hmm.
Utaudzana nevatevedzeri vedu.
Mm-hmm.
Nezvizvarwa zvemuZimbabwe kukosha kuti vanoregister. Uyewo tine programu yatatanga iko zvino yevechidiki.
Mm-hmm.
Patiri kurudzira vana mai kuti berekai vana.
Mm-hmm.
Muende navo kana makutondo inoregister kuza tugadzira future yevana ivavo.
Mm-hmm.
Saka pari zvino tiri paground kukurudzira izvozvo.
Mm-hmm.
Hongu mhirizhonga iripo. Tese tofanira kuziva kuti tiri kurwa nepati yagara yakajaira kurova vanhu.
Mm-hmm.
Asi nguva yasvika yekuti chero tikachema sei ndozvavanoita. Asi tikabatana tese sesvinga toramba mhirizhonga iyoyo.
Mm-hmm.
Tichibva kunana sabhuku, kunana chifu, mao veterans, ivo vechidiki vacho ivavo, kuvaudza kuti hongo mhirizhonga makatuma kuti muzviite.
Mm-hmm.
Asi ndimi muri kutambura. Gadzirai remangwana renyu mumbosiya kurova vabereki.
Mm-hmm.
Mufungi remangwana enyu kuti moda kurarama upenyu hwakadii. Moda kurarama upenyu hwokutambura. Moda kurarama upenyu hwengozi. Moda kurarama upenyu pama muchirova vabereki here.
Mm-hmm.
Kwete. Nemuwo muda kudya nyika nerutivi. Kuti midye nyika nerutivi, nguva yasvika kuti muende nevabereki vonoregista.
Mm-hmm.
Ndoshoko ratiri kuparidza iroro.
Aiwa, yeah. Mumbobata makadaro PJ. Tisati taenda, I think tine vanyarikani vari ku New York. Tiri kuedza kuvabata, ndiri kunzwa kuti tinenge tinavo in 2 minutes. I'm not sure kuti vapo here. Asi hanzi vapo.
Hai, hapa asigezo.
Okay.
Yeah, ngaqhubeka lawe Nkosazana Makhumalo.
Yeah.
Yeah, so kube le mihlangano ethile, le nhlanganiso ezithile esezisungule imikhankaso yokukhuthaza omama ukuthi basukume lonyaka kukhetho lwethu oluka 2018. Kube labe yi Zimbabwe kade belomhlangano nje ngasemashingo. Kodwa ke okuphuma emhlanganweni eminingi yona le yenziwayo ngabe ngizinhlanganiso lezi ikuthi abesifazane sebelokwesaba okukhulu ukuthi bangene kwezombusazwe ukuthi bahambe bayibhalisa. Linake njengebandla le MDCT liyenzani ukuze likhuthaze omama ukuthi bengesaki.
Thina njengebandla leMDC likhokela ngobaba utsangirayi. Esikwenzayo kubo mama ukuthi silomkhankaso wethu ukuthi siya kubo mama ukuthi ababelethe abantwana bahambe bayiregister. Khonapho sibakhuthaza ukuthi babelethe abantwana bayiregister. Siyabatshengisa ububi lobuhle bempilo esikiyo kathesi. Andiningi labo vele kasebatshengisa iba basitshengisayo ukuthi umntana wami useqedile university usehlezi ngekhaya utshona ehlezi ngaphansi kwebridge. Yebo naye kulokuhlukuluzwa okukhona kwabantu ukuthi bayethusele isiphesana abesifazana ngoba siyakwazi ukuthi njengoba isifazana nxa sesifika isikhathi sobudlwangu ndlwangu amabandla aphikisa ikakhulu izanu bandise ukuthaya omama babambe amarepu iningi babo bachiya sebezele umkhuhlane wengculazi. Kodwa esikutshoyo yikuthi singaze sikhale okunganani akunamhla sikhala ngokuthi izanu ilodlakela. Sesikhuthaza omama ukuthi bangene kuZulu baxoxisane nama-veterans abayibo abaqalisa futhi besetshenziswa ukuthi batshaye abantu baxoxisane nabontanga bebakhombisa ububi bokuba lobudlwangudlwangu inkanakatha ikakhulu indaba lezi zengozi sikhangele njalo ukuthi laba bantwana yebo naye ngesikhathi ababekwenza babesesesikoleni la iningi lawo sebegraduatile baleziphupha sebezinamathisele emdilini ezindlini bahlezi ngaphansi kwama-bridge. So sihamba sibabuza umbuzo ukuthi okuqakathekileyo ukuthi ukhombe ngaphakathi ulwele ilungelo lakho lakusasa kumbe wena uye chaya abazali bakho abazama ukuthi bakulele lelo lungelo. So ikuso ukukhuthaza uZulu iye kuyesabisa sibili kodwa isikhathi sesifikile ukuthi siqhinye amalogwe ngoba lapha uma singasaqhinyanga la malogwe sizakufa indlala hathi ukuchaya kwakhona. So ukuchaywa ukuva ngendlala ukuva ngokuchaywa kuyafanana
ukuva
yokubambana
yeah wathi ngobamba umlomo khona lapho
akunanto engasehlula abantu laba
honorable Khumalo. Just one minute, we are going to take Honorable Nyasha Chikwinya, who's here in New York at the United Nations, and we'll come back to you. Please hold on, because they are in meetings, they're in between meetings, so we just wanted to get her on the program, then we'll come back to you. Hello, Honorable Nyasha Chikwinya.
Yes, I've just been joined by Madam Juru. She's already in the room with me.
Oh, good. So we have two for the price of one.
Yes, and then I understand Honorable Kupe will be with us in a second.
Okay, great. So, tita ure ukuthi mafambirei kubva ku Zimbabwe pari zvino?
Tiri kufara kuti tiri kuno kuse madzimai. Takabata nachitaura nyaya one ye network for African women. And in particular, what we need to achieve takumusha as madzimai.
Saka muri kuona muri kutambirwa sei zvii zvamuri kuunza imi seZimbabwe?
Tinongotaura same one word nedzimwe African countries kuti bora mberi nenyaya dzemadzimai. Right. In all aspects of empowerment, in politics, decision making, right, mentoring vafana kuti vakwire vakasimba. And also ensuring kuti at the top, at the helm of a political arena, madzimai aripo nekuti kana tisiripo hapana nyaya tiramba takangorohwa pese nepese. Panotaura kuti madzimai ane power kunge tiri decision making positions. And until and unless we have power in those decision making positions, zvinotinetsei. So zvinoda kutigadzirire spiritually, mentally, physically, and otherwise kuti inge tiriko. Even financially we need to have the stamina to stand the political arena. Is there madzimai takatarisira kuenda kuma elections isusu 2018?
Honorable Chikwinya, mabva manyatsotaura chaipo patiri kuda nekuti nhasi hurukuro yedu yatiri kuita panapa inyaya yemhirizhonga. Madzimai vakawanda vari kuti vari kutya kuuya kwemaelections a2018 amataura aya nenyaya yemhirizhonga. Imi semumiriri weiyoyo ministry yemadzimai, zvii zvamungataurirawo madzimai panyaya nyaya iyoyo yemhirizhonga? Takatarisa sarudzo
dza2018 section 17 yekonstitushini yedu iri kuti 50-50. Taka patida kuti ma constituencies atida kutora semadzimai ndi ati tichibvumirana tese. Iwo ana mejuru wacho ana mai kope wacho tofamba ne one way kumapati kwedu kuti masisi edu ndeaya. Tisopinde ikoko kusemadzimai. Saka tiri sega semadzimai ndakaona tisingamboiti mhirizhonga. Patinosangana nepa nevarume ndo patinotanga nyaya. Ameno tichabvunza mai mejuru ari pano tichabvunza mai kope ari pano pakuti takamira sei. Asi isu tiri kuno chizvitandisa tionawo dzimwe nyika dzakazviita tinoona tichikwanisa kubudirira tikangobata izvozvo topinda arina tine one voice kuti muno abuda 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 katine kuda mudzimai
aiwa
takabatana naye kunoko
tapanzwa ipapo
ndiyo iripo muno muAfrica and around the world the grand kupe kuna mai mujuru
okay
yeah mazvita henyu
aiwa tinotenda
ini mai mujuru kuno zvechokwadi tina minister ve women affairs vari pano mai chikwinya tina deputy president ve MDCT madam kupe vari zvakare member ye parliament munoziva kuti ndivo leader we house ve ku opposition parties ku parliament asi rega indikutaurirei kuti zvatasangana nazvo kuno zviri kuenderana nezvatiri kuitawo kumusha kuti isisi tiri kuedza kuti aiwa semadzimai tinofanira kushanda pamwe chete tiratidze unhu hwedu kuti tiri pamwe chete iye zvino kumusha ikoko ndofunga makanzwa kuti nyangwe isu semadzimai takati tinofanira kunge tine hashtag yedu yekuti tishande nayo nevana vedu vechidiki vechisikana vane yavo hashtag yavari kushanda nayo saka zvikuru kuru zvatiri kuda ndezvekuti isu samadzimai tikarwa hapana chinogona kuitika tarisai nyangwe kune mhirizhonga dzehondo chaidzi vari kutambudzika madzimai nevana vana baba vanenge vari ndivo vari kuridza futi vari kuita sei sei pakupera kwezuva vakudana maina nevana kuti vavabatsire isiri kuti isisuka nokuziva kwatinoita nekurwadziwa kwatinoita tikanyatsonzwisisa tikanyatsonzwanana zvimwe zvese zvatiri kurwirana nazvezvi zvinenge pasina chiro chinenge chiripo isu semadzimai ngatibatanei nokuti nyika madzimai kubva panodiwa chinhu chese chese mviromviro yacho mudzimai saka regai ndimbokupaiwo kuna mai kupe vakuudze
musati maenda mai mujuru tachida kunzwa panyaya yemhirizhonga nekuti ndoiri kunetsa madzimai akawanda musati maenda imi sebato renyu zvii zvamuri kutaurirawo madzimai in terms of nyaya yemhirizhonga
isisu kubato redu reNPP ndofunga munongoza kuti tiri kuparidzira kuti tinoda runyararo bato redu haridi zvemhirizhonga ndofunga makatanga kuona mese mukavhunduka muZimbabwe maona tanobatana neMDCT kugweru maona tabatana neMDCT chikurukura kuti chatiri kuda kuti titore nzira yatingatora nayo kuti tigadziridze kufamba pamwe chete inzira yerudzi iya yatinoti MOU iyoyo hazvitinetse ndofunga taive kusendimerize musiuno uyu tiina vasikala muchitoona munhu akasununguka kutaurawo pamusangano wedu akasike kutanga kundiona ndiri kumisangano yekunze kwenyika yemunyika medu namai kupe nyangwe namai Priscilla Misairambwe Mushonga nhasi tina mai Nyasha chatinongotarisira ndechekuti misangano yedu isafunge kuti kana takagara vanhu vatengesa tinotozivana matongerwo nyaya dzezvematongerwo enyika hapana mutsva pautatu hwedu kuti uyu ndewekupi uyu ndewekupi zvinokanganiswa nevava ndezvipi zvinogonekwa nevava ndezvipi handizvo zvatiri kutaura nhasi uno chatiri kutarisa ndechekuti mudzimai nemwana mudzimai akati kumwana wake handidi kuti unorova vamwe vana ukanouraya ikoko ngozi iri kuya kumba kwangu mwana haende akanopopota kune murume ukanouraya ikoko ngozi inoya kuzonetsa vana vangu munoona kuti murume haende taakudawo zvematongerwo enyika zvinoitwa sezviri kuitwa kune dzimwe nyika dziri mhiri tibatane tishande pamwe chete.
Mhm, aiwa tinotenda. Thank you so much. Mutipe nyu kuna honorable Kupe.
Ah, good. Nokuti ava tinoda kuti vakulume chaizvo.
Ehe, takatovamirira vakamirirwa na PJ pana apa. PJ honorable Kupe is coming.
Yes, yawamukela kuhlelo lwethu Makupe.
Hayi nyabonga kakhulu.
Yeah. Woti fahla fahla lawe ngamafichane ukuthi likhambeleni sibili uhambo lwenu lolu elomhlanganeni owase New York. Kuqala.
Sangene njengabo mama abavela iAfrika yonke jikelele sizokhuluma ngoagenda 2063 lo agenda 2030 owama sustainable development goals lawana awangenela ama MDGs lapho esikhuluma ngezinto eziningi ezokuthi omama kumele ukuthi bakhangele okufana labo baba thina esikhangelele ukuthi sifuna ukuthi ngakhangela kuexecutive kucabinet uma sesivotile njengabo mama nje basivota sibaningi sifuna ukuthi kube le 50-50 ku-cabinet lapho kwenziwa khona ama-decisions sibuye eparliament eZimbabwe lingakhangela okulama-members of parliament angu-210 ama-constituents sifuna angu-105 abe ngabo mama njalo sihambe kuma-council siyenza njalo njalo so sihlangene lapha sithe gwaqa njengabo mama ukuthi sizokhuthazana ukuthi njengabo mama kumele ukuthi sisupportane kumele ukuthi omama bavotelwe labo bangene eParliament babe ngama-ministers babe kuyo yonke indawo babe kuma-local authorities lapho okuyenziwa khona ama-decisions ngempilo zabantu yikho esikukhangeleleyo njalo sibuye kuzokhuluma ukuthi into yokuhlukuluza abantu ngesikhathi sama-elections ayifunakali kumele ukuthi abantu uma besiyavota bavote bekhululekile kasifuni ukuthi omama behlukuluze betshaye kumbe bephosele itiye gasi sifuna ukuthi wonke umuntu kathesi njengoba likwazi ukuthi sizabe sirejista kutsha iZimbabwe ekuthiwa ku-biometric voter registration sifuna ukuthi wonke umuntu oleminyaka ephezu kwelitshumi ophezu kweminyaka engu-18 ahambe ayirejista njengevoti ukwenzela ukuthi ba-exercise ilungelo labo lokuvota bavotele uhulumende abamfunayo bengazange bahlukuluze.
Ye, nxa siqathanisa lasekhaya nyakuzwa elizwini lakho ukuthi uledlabuzane sibili okuzwileyo kwamanye amazwe aseAfrika njengabo Rwanda ngizwa ukuthi akulabo esifazane abaningi edaleni lephalamende. Nxa uqathanisa laseZimbabwe linake selihambe indima enganani?
Abe Rwanda sebephambili yithi kachana ngoba sebele more than 50%.
Yeah.
Zimbabwe kathe siku-30%, siku-32%. Kungayisibomama labana bangu-60 abafakwayo ngabe vele sihloke sikuma-20-something%. So sithi thina kumele ukuthi siyenze njengabo Rwanda. Yikho sithi ama-constituents angu-210, angu-105 ngabe ngabo mama. Singenza njalo uzathola ukuthi i-50-50 sizayithola. Ayisiyo nto enzima, ayisiyo nto ebuhlungu. Kumele ukuthi obaba esisebenza labo bazwisise ukuthi omama yithi esibaningi ukwedlula bona obaba. Sothina njengabomama sithi hayi kasidimande okuningi sithi kakube yi-50-50.
Ye. Lisuka emabandleni ehlukeneyo khona lapho libathathu selibona ukuthi selibe le ngqubela phambili yokusebenzelana kwabesifazane abamabandla achiyeneyo
kakhulu because thina njengabomama ungakhangela even eparlamente silokuthiwa i-women's parliamentary caucus.
Ye.
Sisebenza ndawone nxa kubuya ezintweni zabomama sesavumelani ukuthi ipolitics kasiyifakeni eceleni thina sifuna ukuthi umama athuthuke umama abe le nguquko umama abe lokudla emzini wakhe abantu abakhe bethole imisebenzi umama abe le mpilo enhle yikho sikukhangelele njengabomama okwepolitics sithatha sifake laphana eceleni sibone ukuthi siyathuthukisa omama siqhubekeke iZimbabwe yethu ihambe phambili kube lilizwe elihle onke umuntu azathakazelela ukuthi ahlalekile.
Ye. Unkosikazi Mathibenga uke wakhuluma lapho ukuthi engxenye kungaba lohlelo lokuthi likhulume lina amabandla akhokhelwa ngabesilisa ukuthi bakhuthaze abesifazane ukuthi labo bathathe lezi zikhundla njalo babathuthukise yena ubona ngokwabo. Lina liyakwenza na ku-MDCT?
Thina siyakwenza ikho kathesi usibona sibhizi kathesi ukuthi sithi khona sifuna ukumobhalayiza omama abaningi behambe bayevota. I-constitution yethu sikhuluma nje kathesi iyakhuluma ukuthi akube ne-50-50. Sike saba le meeting esibe la isilo president uTsvangirai wavuma ukuthi kathesi bazabona ukuthi bazayenza
yonke into kumele ukuthi yenziwe ukwenzela ukuthi 50-50 liyana ibe khona. Ngile themba lokuthi masithi aku-election yizinto abazazikhangela. Ungakhangela i-template yethu futhi ekuthi ama-candidates azakhethwa njani. Kuhleliwe ku-template ukuthi khona omama kumele babe yi-50% khona phana. So kumele ukuthi sikwenze khona lokhu. Bavuma, bazikommit ukuthi bazakwenza.
Yeah. PJ, very interesting. Their contribution from those at Zimbabwe's most powerful women.
Powerful women, right?
So
there.
Please hold on. We're coming back to you. I know you want to leave. You've got other commitments, but we have a caller. We have Laureen from New York. I know, Laureen, I've met you here in DC during protests and things like that. Tell us, what's your view you've just heard from Zimbabwe's most powerful women as we speak right now?
It's very exciting to be on the same platform as Zimbabwe's most powerful women, and we really look up to them. And as a woman in the diaspora, I'm very, very excited by all the women's groups on the ground that are working to canvass the votes and to promote women's issues. It's been long overdue, and I think it's waking a lot of people up. And that's why, you know, there's reason to even fear violence. It is actually disheartening, the report that you just quoted, showing that the majority of women are fearing violence. And the fear is genuine, as we are dealing with a government that has dismally failed in all aspects and wants to suppress the people.
Mm-hmm.
So it will be good if we can collectively come up with strategies to alleviate these fears within every woman's groups. I mean, I'm talking about She Votes and Her Votes, coming up with a collective strategy of protecting women, because I feel that this election is very important. We cannot afford to lose. We cannot afford to not vote.
Mm-hmm.
So we have
Sisi Lorraine, maybe mukakwanisa munogona kuvunza vari pafoni ava Zimbabwe madzimai epamusoro emuZimbabwe, mawana chance wo makwanisa kupinda pachirongwa. Taurai vamuri kuda kuvunza mova mataura navo zvenyu.
Zvamuda kuti muitirwe imimi sevanhu kadzi vari mudiaspora.
Isusu tatichida mukana wekuvhota. Wekuvhota tiri kuno tine vazhinji, a few who can come and vote and register to vote kumba and go back and vote, but it's not everybody. Let's be realistic, it's not everybody. Most of us are sustaining families. Tine urwere kutumira mishonga
atazvinzwa chega tipindure shamwari
ai wapindura yenyu
kutaura nyaya kuchacha yatanzwa pande diaspora.
Yehe.
Nyayo ngainokurukurwa zvakapetese kwatasvika kumusha. Kuti wedwe takabvako kune vana vati nesuo tiri madzima anoda kuvhota. Nesuo tiri madzima anoda kupinda muzvigaro. Ehe. Saka vanoda kupinda muzvigaro ngavo yekumusha. Vanoda kuvhota regai nyaya inokurukurwa iyoyo. Chipiriguda chibatana panyaya chokuti takanzwa chemo ichocho. Tinodaira kuti haisinyaya ngareme maningi iyoyo kana tikaikurukura takabatana. Saka tiri kuti regai tinoishanda kumusha. Inyaya yambotaurwa yataurwa zvakare, haizinyanyowa nae maiko. Inyaya iri kuishungurudza vakawanda millions dziri kunze, but regai tinoisimudza, nekuti kanyange kuno kwatiri yasimudzwa futi kuti saka vari kunze vachavhota sei. Saka tiri kuti vari kunze vaita chichemo. Chatanzwa semadzimai tiri kuno, regai tichitakuririnde racho kumusha. Taangobatana izvozvo tozwa kuti totambirika sei, nekuti apa isi ucha pana apa kuna vakutaurwa zvemapuratika hakuna kutaurwa nyaya dzemadzimai. Saka atasvikawo kumusha nitaminista noti ndakaine nyaya yemadzimai.
Tichakandambeka maichikwinya kuti tiri kutaura nyaya dzemadzimai idzodzidzi hadzina padzakasiyana nenyaya dzemhuri. Haisi kudurwa zvaye kunzi mhuri, asi vari kuziva kuti tiri kutambura ipapa. Kana mhuri yangotambura, nenyika yatotambura. Saka ndo zvatiri kudzidziswa kuno nevanotaura nyangwe chifrench, nyangwe vanotaura chiarabhiki vekunana Egypt, nyangwe vanotaura chirungu sesu. Vese vari kungotaura nyaya yakangofanana kuti mudzimai akatambura mhuri yatambura. Saka tiuda kuti mudzimai panoitwa
chisungo pega pega mudzimai anofanira kunge aripo asisi kuda kunzoti varume vaita zvisungo uko kusango kwavuko vongoya vongozvindinyikidza pamadzimai aiwa tiri kuda kuti pazvisungo izvozvo madzimai tinge tiripo imimi tiregai kuita zvekunzwira kure yaipadhuze hoza hozani monke monke kufurani
ende vamakabvirira kungosenza kubika diaspora chimboyai nemari tiite basa iyi
asika honorable Chikwinya kuti vanhu vazouya nemari vachibva kuno kudiaspora vari kudawo vote sekutaura kwaita Sisi Lorraine vari ikoko kunew york kwamuri kuti nyaya iyoyi ndo iri pamwoyo pemadzimai akawanda akabata nyika imomuno mudiaspora kuti aiwazve ehe tinoziva kuti pane zvakawanda zviri kuitika asi tiri kudawo kuvhota ngapauyewo futi honorable kupe vambokuluma
Yes, I think we are all very clear that our constitution is very clear in that every Zimbabwean, whether inside or outside the country, has the right to exercise the right to vote. So what is remaining is for us as a country to come up with systems on how diaspora vote is going to be conducted, because systems have to be put in place so that we are able to vote. So like what Minister Chikwinya said, when she goes back to Zimbabwe, she will make sure that when she articulates issues in cabinet, she will raise that issue to say, I think it is important that we consider putting systems in place so that come next year, everyone, whether inside or outside Zimbabwe, are given an opportunity to exercise their right and vote.
Yeah. Makumalo. Makupe ungakasuki khona lapho abakhuluma isindebele isintu labo bazathanda ukuthi bezwe uphendula umbuzo nalo ukuthi lenzani lina ukuthi sithole idiaspora vote
njengoba abantu bonke bekwazi ukuthi isisekelo sethu sombuso selesethu nekhuluma ngokuthi umuntu wonke weZimbabwe noma useZimbabwe noma ngaphandle kwelizwe bonke balelungile lokuvota osokusele ukuthi sifake imithetho yokuthi kuvota khona lokhu kuzayenziwa njani kudiaspora njengoba lizwile uminista Chikwinya ekhuluma kube ngaphenduka ekhaya uzafika kukhabhinethi alufake uhlelo lonalolu ukuthi sizwile abantu bediaspora ukuthi bakhalele ukuthi labo bebe yingxenye eyabantu abazavota sekungcono ukuthi kuse kuqaliswe kufakwe ama-systems lawana azayenza ukuthi abantu bakudiaspora benelise ukuthi bavote bengikhona ngale noma bengazanga babuya ilizile ukuthi abaningi bele bathi kabasoze bakwanisa ukuthi babuye ekhaya sifuna ukuthi bavote bekhona lapha e-America lapha esikhona namhla sifuna bavote basebritane bevote base-South Africa so zonke izinto lezi zifuna ukuthi kube le mithetho ezalungiswa kube nama-systems azalungisa ukuthi kuzayenziwa njani
Maybe honorable Kupe, before we let you go, I know you're all rushing to your meetings. Mongo today neshona kuti tanzwa chichemo chabva kuna Sisi Lorraine varimo mo mu New York kuti aiwazve isu tiri kuda nyaya ye vote diaspora vote munotii nazvo
isu tiri kuti isusu mutemo wedu wenyika unotaura kuti munhu wese whether ari kuZimbabwe kana kuti ari kunze kwenyika ane kodzero rekuenda kunovhota saka zvasara ndezvokuti kugadziriswe mutemo yekuti kuvhota kwacho mudiaspora kuchazoitwa sei saka vanzwa mumanzwa minista Chikwinya vechitaura kuti hongu ndazvinzwa chichemo chevendachinzwa kana tadzokera kumusha kana vasvika kukabhineti vatazosvika vechipira nyaya yacho kukabhineti kuti vanhu vari kuchema kuti ngavapuhwe mikana yekuti vavhote vakutange kugadzirwa kuti vatazovhota sei kuita kuti munhu
wesapuwe
mukana iwo achine nguva honorable Chikwinya mochingoti 30 seconds mozotipazve mai mujuru tovharisa kuti chii chamungakurudzirawo madzimai takatarisa nyaya iyoyi yeelection iri kuuya
nyaya involvement yemadzimai politics ndiyo iri kudiwa
manje
for us achieve 50-50 or more zvinoda mudzimai wese kunge tinge tine one mindset
nguva dzadyanana chitipaiwo mai mujuru
vatiode 20 seconds
andikwane biometric atenda kunzwa kuti hurumende inoti zvinonetsa biometric inongoda chero kwauri ungave kuTasmania ungange uri kucholocho ungange uri kana kumalipati biometric yakungoshedzera izvi kana zviri ndizvo zveiri pachokwadi munhu wese ngaabvumirwe kuvhota
Aiwa, tinotenda. Thank you so much to all our valued guests. You heard right there from Amai Mujuru and Honorable Nyasha Chikwinya and also Honorable Tokozani Kupe. And we had earlier on Sitabile Dewa from Hill, Zimbabwe. And we had also Honorable, yes, go ahead, PJ.
Amai Lucia.
Yes.
Thank you so much for contributing to our program.
Bye-bye. God bless. Bye-bye. And we also want to thank those who were live streaming with us. Sorry I wasn't able to read your comments, but thank you so much. I'm Marvelous Mhlanganya here in Washington.
Mina Praxedes Jeremiah and Sita Spegate to Vile Fana in Vigelizai. Lisai.